Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvekare Maneru anhasi uri musi wechishanu gunyana 28, 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti musangano wavo kuUnited Nations General Assembly wakafamba zvakanaka chose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rakagadzirira kushanda sehurumende itsva kana nguva yacho yakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora nhasi padande mutande ravo reTwitter vachiti musangano wavo wekutanga kuUnited Nations General Assembly wakafamba zvakanaka chose. Asi zviri kubuda kuUnited Nations zvokuratidza kuti zvinhu zvakaomera sangano iri uye panyaya dzeutano nezvekudya Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari muNew York anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vanoti chinangwa chavo chaive chekuti Zimbabwe itange kudyidzana nedzimwe nyika. Kunze kwemisangano nevatungamiri venyika, vamunangagwa vanotiwo vakasangana nevemabhizimisi vakavakurudzira kuti vauye kuzotanga mamwe mabhizimisi muZimbabwe uye kushanyira nyika iyi. Vanotiwo misangano yavo yakafamba zvakanaka uye semaonero avo Zimbabwe yadzokera mugungano renyika dzepasi rino ichipuwawo chiremerera. Zimbabwe yakawanawo rutsigiro rwakasimba kubva kumutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vanova sachigaro weAfrican Union. VaKagame mumashoko avo kuUnited Nations vakati Zimbabwe yainge ichida rubatsiro kubva kunyika dzepasi rino.
MuZimbabwe zvekare nyika iyi iri mugwara rakanaka panyaya dzebudiriro, asi inoda rubatsiro nekurudziro kubva kunyika dzose dzepasi rino.
Asi vachitaura kumucheto wemusangano uyu munyori anoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica vaTibo Nagy vakati Zimbabwe inofanira kuwandudza mitemo yakaita seIPA nePOSA uye vakatiwo Zimbabwe inoziva zvairi kutarisirwa kuti iite neAmerica kuti nyika mbiri idzi dzitange kudyidzana zvakare. KuUnited Nations kuri kubudawo nyaya yekuti zvinhu munyaya dzekurwisa chirwere cherurindi kana kuti TB haina kumira zvakanaka. Mutedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations amai Anna Mohammed vanoti pagore mari yekurwisa chirwere ichi iri kushomeka nemadhora anosvika bhiriyoni 10.3. Zimbabwe pari zvino iri kutatarika kuwana mari yekutenga mapiritsi ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe dambudziko riri kubudawo kumusangano weUnited Nations inyaya yekuti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana masere nemakumi maviri nerimwe kana kuti 821 million kana kuti munhu mumwe chete pavanhu vapfumbamwe anoziya nenzara. Vakawanda vakatarisana nenzara vanobva kuAfrica nekuSouth America. Nzara inonzi yatove nemakore matatu ichiwedzera munyika dzepasi rino. MuZimbabwe vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana vakatarisirwa kusangana nenzara gore rinouya nekuda kwemhepo inonzi El Nino iyo iri kutarisirwa kukanganisa kunaya kwemvura kutanga mwaka uno kusvika unotevera. musangano we United Nations uyu uri kupera musi wa 5 Gumiguru vatungamiri venyika vachitaura mudare re United Nations General Assembly uye vachitawo misangano kumucheto wemusangano mukuru uyu. Imewo nyaya yakasumudzwa kumusangano uyu ndezvinotarisirwa ne United Nations kuti zviitwe nevechidiki. Munyori mukuru we United Nations va Antonio Guterres vanoti vanoda kuti sangano ravo risimbise kushanda nevechidiki avanosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 billion pasi rose. Kuita izvi va Guterres vanoti kodzero dzevechidiki dzinofanira kuremekedzwa uye vachiwaniswa mikana nemabasa. Ndakamirira Studio 7 muNew York, ndini Blessing Zulu.
Chungamiri we MDC Van Nelson Chamisa vanoti bato ravo rakagadzirira kushanda sehurumende itsva kana nguva yacho yakwana. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi, vaChamisa avo vari kuramba vakatsika madziro vachiti ndivo vakasarudzwa neruzhinji rwavanhu, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati sarudzo yemutungamiri wenyika yakahwinwa nava Emmerson Mnangagwa veZANU-PF. Vanoti urongwa hwebato ravo kubva mumusangano hweutungamiri hwebato ravo hwenational standing committee hwavakaita nezuro vave kumira sebato rimwe chete nevose vakange vari mumubatanidzwa weMDC Alliance. VaChamisa vanoti chisungo ichi chakanangana nekuvaka gwara rekuti bato ravo ritungamire zvine mutsindo nenzira inocherechedza zvido zvevatsigiri vavo. VaChamisa vativo vanoda kuita sungawirirano neutungamiri hwese hwebato ravo vachiunza pfungwa itsva nemaonero matsva ari pasi pedonzvo reutungamiriri hwakajeka ravari kuti hashtag smart leadership. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri uye vari chipangamazano chavaChamisa Dr. Nkulule Kosivanda kuti tinzwe zvizhinji.
Standing committee ndiyo cabinet sangano re MDC logara the week ichitarisa kuti sangano uchana zvakaita sei uye mungwa wesangano wakamira sei ichitarisa zvinenge zvasanganawo nemusangano zvine zvichida kunyatsogadzirwa nekuchimbidzi ichiita madecisions ari the highest kukana pasina kuitwa National Council kana kuti Congress.
Totarisawo mashoko ataona achitsanangurwa vashandisa vara hashtag smart leadership. Urongwa hupi huri mudonzo resmart leadership?
Mutungamiri weMDC Vanessa Ntamisa akapinda muchirongwa chekuti vanoda kuvamba musangano nenzira yekuti unoshanda zvakanaka uye uchibudisa zvirongwa zvakanaka zvinoita kuti sangano rikure nesangano rizogona kuti parinotanga kutunganyira kuti vakahwina rinenge rakagadzirira zvikurusa pachibudirira yatinoti iyo ismart government.
Dr. Sibanda, tingangodewo kunzwawo kuti Divirana Muzvare Tokozani Kupe ririmowo here muzvirongwa zvitsva izvi?
Divirana Madam Kupe kana vachida kudzoka musangano vanotaura ka kuti aiwa tinoda kudzoka musangano. Potaurwa navaChamisa vanogara vakamirira kutaurira nevana muZimbabwe vachibatsira kuvaka musangano nenzira isati yamboonekwa yakanaka zvikurusa uye havadi kusiya vamwe panze. Hapana anofanira kunge asiri musangano.
Chingatarisirwe chinosiyana zvanga zviri muMDC Alliance kuenda kumberi ndezvipi?
Njere dzese dzaiva muMDC Alliance dzapinda muMDC imwe chete. Saka zvinobatsira kuti zvinhu zvifambe nenzira yatinoti iri smooth and smart. Kuti izvezvi nezuro pakaita standing committee yanga ine nhengo dzemapato ese akapinda muMDC akadzoka muMDC vaprofesa Vosoyoyo vaivapo, vabiti vaivapo, vamafume vaivapo, vese ivavo vanhu vatanga kuchipinda musangano vachiunza ungwaru hwavo mukuronga mafambiro anoita sangano kutendera mberi.
Dr. Nkulule Kosivanda ndivo chipanga mazano uye vari mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Vashandi ve Forestry Commission vanoti vanoda rubatsiro nekuti vave nemakore akawanda vasina kupiwa mari dzavo dzakakwana. Mumwe wevashandi ava aramba kudomwa nezita ati anoimba kuti gurukota idzva rezvemari vamutuli Ncube vachavabata zviri nani pane zvavaitwa nevaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vanoti vakavavisa kushanda vari pasi pehurumende muna 2015. Munyori mukuru weNational Employment Council for Lumber Milling, Timber Processing and Trading Industry vaZakia Tagwirei vanoti chimwe chakakonzera izvi ndechokuti vashandi ava havasi pasi pesangano rinomirira vashandi. Tatadza kubata vakuru muForestry Commission sezvo nhare dzavo dzange dzisingadavirwi. Tabata vatagwirei kuti tinzwisise zviri kuitika.
Chiri kunetsa kuvashandi veForest Commission maunderpayments, vari kubhadhara mari shoma pane dzakatarwa neNational Employment Council. Mutemo wemuZimbabwe unoti kambani yega yega inooperata muZimbabwe inofanirwa kunge iri affiliated to a National Employment Council. In this case, Forest Commission inofanirwa kunge iri affiliated ku National Employment Council for Lumber Milling, Timber Processing and Trading Industry. Asi pari zvino havasi affiliated to the National Employment Council. And at the same time, vashandi vavo havasi affiliated to any trade union. Saka employer ari kubhadhara mari iri pasi peyakatarwa National Employment Council.
Saka zvava nenguva yakadini izvi zvichiitwa?
Zvave nenguva chaiyo, nofunga kuma 6 years vanogona kupfuura vashandi vava vachipuwa mari dziri pasi pedzakatarwa pamutemo.
Vashandi ava vakambosvikawo kwamuriwo here vachichema chema kuti muvabatsire?
Havana kumbosvika. Ndinoona sokuti chinovatarisa kusvika kusaziva kuti veNational Employment Council vanovabatsira kusvika papi. And secondly, sevanhu vasiri affiliated to a registered trade union, havana anokwanisa kuvatungamirira kuti vazive kuti nyaya yavo yofamba sei.
Zvinoreva kuti hurumende haisi kuzviona here, haisi kuzvinzwa here?
Chinoita ndechekuti hurumende yakazopa masimba kuma National Employment Council kuti aone kuti maindastry avo anoita fall under them ari kutevedzera zviri pamutemo here.
Saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei?
Isusu pari zvino hatina kana complaint yatatawana kubva kuvashandi vacho kuti vari kuandapeiwa here. Tatozozviziva nokuda kwetrade union inenge ichida kuinda kunotsvaga vashandi vari kuti vavadi vave mamembers avo, ndovanozotudza kuti pakati nedambudziko rakati.
Vanhu vamuri kutaura ava vanoita basa rei kuForestry Commission?
Vanhu ava vanocheka matanda, ndo yatinoti lumber milling. Vanocheka matanda, votengesa matanda.
Saka kubva panapa chii chamungavaitira?
Kuri kutawana an official complaint from the workers. Zvaive nyore kuti tivabatsire.
Ndine email yabva kune umwe mushandi, ndokutumirai kana ndatumira munokwanisa kuvabatsira here?
Zvakanaka chaizvo, zvakanaka chaizvo. Munotitumira email yacho tinovabatsira.
Avo vange vari munyori mukuru weNational Employment Council for Lumber Milling, Timber Processing and Trading Industry vaZakia Tagwirei vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina
kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Chompo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vanga vakapakatika zvombo varwisa mauto anga achifora kuchamhembe kwakadziva kumavirira kweIran. Vanhu makumi maviri nevashanu vakafa uye vanhu makumi matanhatu vakakuvara. Vakuru vakuru vanoti varwisi avo vange vari vaviri vafavo. Asi vamwe vanoti vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti ndivo varwisa vasungwa. Chikwata cheIslamic State pamwe necheArab Struggle Movement for the Liberation of Avaz vose vanoti ndivo varwisa mudunhu reKuzestan. Bazi rezvemukati neAmerica raburitsa urongwa hwarinoti riri kuda kuona kuti vose vanopinda muAmerica havasi kuuya kuti vawane zvinhu pachena zvakaita sechikafu chinovaka muviri, mushonga uye pekugara. Munyori webazi iri Kirsten Nielsen vati vaisa urongwa uhu padande mutande kuitira kuti vanzwewo pfungwa dzeveruzhinji. Muri yeZimbabwe inogara muSouth Africa ichiita zvemitambo inoti yakazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mabasa ezvemutambo. Asi vanoti vachaita izvi chete kana gurukota rezvemutambo muzvare Kirsty Coventry vagadzirisa matambudziko ari kusangana nevanoita zvemitambo. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Mudzidzisi wemutambo wekiriketi muSouth Africa, Kevin Mase, anoti ari kushushikana zvikuru nekushaikwa kwezvirongwa zvinofanira kutevedzerwa nevatambi vekiriketi. Anoti ichi ndicho chimwe chezvichemo zvinofanira kugadziriswa.
Tisasa kriketi from Cricket Zimbabwe, tine zvakawanda zvatinoshota tichikompeya kwatiri kuno South Africa. Structural development, hatina mafacilities ekutambira. Ende maclubs ari kunzi azvionere, government haisi kubatsiro vachivaka ma infrastructure. Tikatarisa South Africa, every town, every location yaunoenda kune ma infrastructures ema sports akasiyana siyana.
Mwase uyo akambotambawo mupo uyu muZimbabwe anoti Zimbabwe haikoshesi mitambo sebasa. Nekudaro muzvare Coventry vakagadzisa dambudziko iri akazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mutambo uyu munyika yake.
Chimwe chino chikurusa sport kuZimbabwe haionekwa sebasa, inoonekwa sepassion. Tikachinja mafungire ayo kuti kochi munhu akangoitwa semunhu wese anodo chikafu. Tikatomutambirisa ndochekutanga kuti tinenge tato creator mabasa kuti makochi edu yapanze nge vange achizongouyo zvake kuchikoro unotisa sport for few hours. Asi akanga aemployiwa nechikoro akutoziva kuti maPEs aya ndiye akudzidzisa, kwete kuti totumira teacher ane 6 years oramba dzidzisa vana PE. Zvinomuremera but kuna munhu asaita secoach it's much more easier because ndokubasa kwake.
Mumwe womudzidzisi wemitambo yakasiyana siyana pachikoro cheSacred Heart College muJohannesburg naTanyo Zondo anoti akazvipira kudzokera kumusha gurukota rezvemitambo rikagadzirisa matambudziko akaita senhandare dzekuitira mitambo, midziyo uyewo nekushayikwa kwemari.
Ndoziva kuti ikonomi haina kumira zvakanaka asi government ikaprioritiza tinogona kungosvika pavari panapa muSouth Africa. Mari iyo iri shoma ingaiswa kuti upgrade mafacilities edu. Ndofunga tinga improve a little bit. Every day kana ndichimuka mifungo yangu yese iri kumosha and home is always best.
Murairidzi wecricket muSouth Africa uyo akambotambawo mutambo uyu muZimbabwe, Vincent Herold, anoti anoda kuona muzvare Coventry vachipa mukana vanhu vane ruzivo rwecricket kutungamira mutambo uyu muZimbabwe. Harold anotiwo kusapiwa mari yakakodzera kuvatambi ndiko kwakaita kuti vatambi vakawanda vabude muZimbabwe uye zvichavatorera nguva refu kuti vadzokere kuZimbabwe kunyange hazo vachiti vane chido chekudzokera.
Ini ndakabva nechikonzero chekutsvaga mikana iri nani. Ndichitarisisa zvandakaita ndinoona kuti ndakatora danho rakanaka. Saizvozvi ndiri kurayiridza mutambo wecricket zvakare ndichikwanisa kutamba pandinoona pakakodzera.
Mutambi wenhabvu akamboita mbiri kumusha Charles Nechironga anoti vatambi vose vanofanira kupiwa mibairo yavo yakakwana uyewo zvematongerwo enyika hazvifaniri kukanganisa kufambiswa kwemitambo.
Anyone ari kuita sport anofanira ngachiona mari yake kuti ararame buzinguva iyi sport ishoma. Saka panguva yaanenge achiri active achimhanya mhanya achiri akasimba totarisirwawo kuti mutambi ngaapiwe mari yake yakakwana, ngaaone mainsurance ake akakwana, ngaagadzire upenyu hwake nguva yake yaanenge achitanga kutamba ipapo. Takatarisanawo nezvenyika savi zvinopindira kumitambo. Mitambo ngamirireri, mitambo ingave yebhora, ingave yetenesi, ingave ragibhi, ingave volleyball ngaimirire semitambo setenisi zvairi.
Active Charles Nechironga uyo akasiya zvenhabvu ari kudzidzisa mutambo wetenisi muSouth Africa parizvino anoti kana muzvare Coventry vakakwanisa kuti hurumende igadzirise nzvimbo dzekuitira mitambo kuwanisa vatambi midziyo nembatya naivowo vakazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mitambo.
Tinodawozve kuti vaone zvakakwana pama equipment, nhumbi dzavanopfeka dzinova ndidzo yunifomu, matenisi avanopfeka. Kutsaka kana vakasakwanisa kuwana mari nguva vari kutamba sport havaoni mari yekutenga marakets avo, havakwanisi kuzoona mari yekutenga bhutsu dzavo. Kana mavunotambawo nechimwe chikoro kana mavunotambawo neimwe nyika unowanikawo makaita sei makamira chaizvo chaizvo.
Zimbabwe ine nyanzvi dzakawanda kunze kwenyika dzinotamba mitambo yakaita sekriketi, nhabvu, rugby, netball, basketball uyewo kuma parizvino vazhinji vavo vari kushandisa ruzivo rwavo mukudzidzisa vechidiki vekune dzimwe nyika. Vamwe vatambi vane mukurumbira vari kunze kwenyika vanosanganisira Kama Billiard uyo ari kutambira Kaizer Chiefs, Henry Olonga, Charles Coventry vanotamba cricket naDumisani Mhlanga anotamba hockey. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Musangano we Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, pamwe ne International Investment Forum, wapera nasi kuBulawayo vemabhizinisi nehurumende vachiwirirana kushanda vese mukuumba Zimbabwe itsva munyaya dzezveupfumi. Vaimbove mutungamiri weCZI uye vari mukuru wekambani United Refineries vavusisa moyo vaudza Evans Zininga weStudio 7 mafambiro aita musangano uyu.
Mazvita henyu shoko hombe ranga riri rekutaurirana vemabhizinesi nehurumende kuti kana tichida kuti nyika isimuke takafanira kushanda tese. Takafanira kunzwisisana nekuti zvakakosha kwatiri semabhizinesi zvikoshewo zvakare kune vehurumende. Tine zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa dambudziko mukuita bhizinesi muno muZimbabwe. Saka tanga tichiti kushanda pamwe chete, kutaurirana, kunzwisisana kwakakosha chekutanga. Chechipiri, tanga tichitaura maererano nemari inoshandiswa munyika, nekuti mari yedu haisi kufamba zvakanaka, haisi kutenderera zvakanaka. Kwane mimwe misika yavepo inokanganisa misika yatinoti isusu formal sector.
Ndezvipi zvamunonongedzera kuti izvi ndo zvatichatevedza izvi mugore ratiri kutanga izvi?
Minister of Industry vanga vachitaura kuti makambani anogadzirisa zvinhu muno muZimbabwe atinoti manufacturing companies akafanira kukura gore negore achikura at 5%. Ndo chinhu chakakosha chabuda.
Imiwo semunhu ari mune zvemabhizimisi, munoona here zvichikwanisika kuti zvanga zvichitaurwa nehurumende nezvishuviro zvenyu vemabhizinesi zvigone kuzadzisika munguva pfupi iri kutevera?
Handifungi kuti zvichagadzirisika munguva pfupi. Takatarisira kuti tichashanda kwemakore ndofunga anosvika gumi chaiwo chaiwo. kuti tibate zvishuwo izvozvo nezvinangwa izvozvo zvatiinazvo isusu. Nekuti basa iri basa hombe, kwatiri kutangira, tiri kutangira pasi chaipo chaipo, kwira tichiendera kumusoro. Saka pane mufambo uripo.
Avo vanga vari vaimbove mutungamiri weCZI uye vari mukuru wekambani United Refineries vabusisa moyo vachitaura parunare na Evans Zininga weStudio 7. Chikwata cheDynamos chiri kutanga upenyu hutsva chisina murayiridzi wacho wemakore maviri Lloyd Mutasa, asi chakatarisana negomo risina materu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri veDynamos vari kubvuma kuti panguva ino vanga vasingade kusangana neFC Platinum, iyo iri kurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Asi semarongero akaitwa mitambo, mutambo uyu unofarira kuenderera mberi. Zvikwata izvi zviri kusangana mumandava stadium mangwana. FC Platinum iri pamusoro petapura yakatungamira ngezi nemapoints maviri panguva iyo Dimbare iri muhondo huru yekurwisa kuramba iri mupsl. Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvekare. FC Platinum ine murayiridzi wayo wenguva refu Noven Mapeza, apo Dynamos ina Lloyd Chigove, uyo ane mazuva matatu chete achangopinda basa kwadzingwa Lloyd Mutasa. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti kugona kunenge kudada iri kutanga iri pamusoro sezvo iri pamusha, uyezve iri kuratidza kuti mumba mayo mune runyararo pane veDynamos. Mushure mekurohwa 3-1 netriangle pakati pesvondo, uyezve nekuona utungamiri hwayo iri pamusoro chidimburwa kusvika pamapoints maviri, kugona kunenge kudada haisi kuzoita tsitsi neDimbare. Asi muteveri weDimbare vaWashington Zhwakinyu vayambira kugona kunenge kudada.
Ndikuona mangwana tichovarowa iwo ngavasati dherera vachifungidzira kuti vachatirowa pesa kumakoresa rungotirowa, asi mutambo wemangwana tiri kuvarowa nemaproblems edu atinawo, asi gemu ramangwana tiri kuvarowa.
FC Platinum iri kuziva kuti ikatsedza neDimbare ngezi ikarova Blue City mangwana zvekare inobva yasara nepoint imwe chete. Muteveri wengezi vaSolomon Mushangwe vanoti havasi kutarisira kudonedza mapoints panguva ino.
Isusu panguva ineyi hatingarohwe netumatimu tudiki, nekuti tingatotikanganisira mapoints chedu isusu chete kungotuchecheudza chete tosiya twakadaro.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvawo nemhuri yenhabvu ndeuyo uri muNational Sports Stadium nesvondo, apo Highlanders iri kushanyira Capes United. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Triangle, Harare City vs Chicken Inn, Shondo Chapungu vs Shabani Mine, Herentals vs Mutare City Rovers, Blue Chips vs Natural. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM chiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti musangano wavo kuUnited Nations General Assembly wakafamba zvakanaka chose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bata ravo rakagadzirira kushanda sehurumende itsva kana nguva yacho yakwana. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Kuhisika tisenda baku VOA ndemi.